Ndingati varairidzi vakatsamwa zvikuru namamwe maresto besivil servants. Isu inoonesa ndeye kuti avo vasinganegosheti vanoita masoja nemapurisa vakatopiwa inonzi cushion kuma$400 asi hapana chauyiri chati chauya kuvarairidzi neimwe inonzi rest of the civil service. So varairidzi vatinotungamira isu from the 10 provinces, 6 provinces dzataura kuti kana tisina kuwana kushini yakawanikwa unavo vane pfuti zviri nani tichimborega zvokumboenda kubasa koto ringopera tisingachiendi kubasa. Asi pane mamwe ma4 provinceswo anotaura kuti iko zvino strike hainyatsoshanda nekuti vanoona sekuti kotoro rava kuenda kunopera vana vavangonyora mazama nechini hazvinyatsorwadza kuna employer. Ava ndo vanga vachita sekuti dai taona kuti kuratidzira kwedu kunozotanga panotanga kotoro rinouya.
Saka apa muchapafambisa sei?
Wese vanotenderera wedha vanoda strike immediately kati vangosava payday pasina cushion nevo vanozoti next term ndeyekuti ko iro temo racho rinenge razopera uchinda kubasa nei nokuti mari hazvisakwani vanhu vari incapacitated. Saka takamirira kuti by Tuesday tiite mafinal consultations tione kuti odina. Asi kana mari ikatadza kuuya apa hatingakontroli zvinozoitika nokuti vanhu vanoona sekuti kushayiwa pfuti ndoko pakuti vashayiwewo mari dzinganzwa nakushini. Uyezve vakatsamwira apex council kuti iyo apex council inenge ichinyedera vanhu ichiti tinonegosheta wopiwa $97 avo vasinganegosheti masoja zvavo vakangogara vapiwa $400. Saka vanhu vakuti zvekunegosheta zvinenge zvisina basa izvi. Language inganzwisisika nezanu pf inotungamira ilanguage yeindustrialization. Saka ndingati pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Varairidzi vari kupopota zvikuru kwazvo ende isu semaleaders tinongova vatumwa. Zvavanenge vadecida by Tuesday ndo zvatinoita. Asi hurumende tinongoiudzawo kuti hatina zvatingaita kana ichibata vashandi zvakasiyana kudaro. Hatisiri kuti 400 yakawanda, inotori shoma iyo yakawanikwa namasoja yacho. Asi tinongotsamwisawo avo vasina kuiwana. Isu tinotoda mari inopfuura ipapo kusvika ma$4,500 ndoyo ingava iri nani because mari yatava tichida isu iri $1,000,000 but hurumende inenge yakashora danho iri yakabvisa ichida kuti iavoide kuti tibhadhare $1,000,000 but $1,000,000 ndoanga akanaka fanika rescue package yataida nokuti kana inflation ikakwira $1,000,000 racho harirohwi neinflation but iyi yemazvichkei yeRTGS hapana zviripa. Vanhu vachavangopiwa nyange vakapiwa 400 iyeyo zvinhu zvinokwira kakapeta katatu kana kana zvokuti mari yacho inongobva yashaya simba zvikurusa uyezve zvichiomera vanhu vakawanda vemuzimbabwe.
Ko hurumende zvainoti haichabvumidza mari dzekunze, imi muchitaura nyaya yemaus dollars munozvifambisa zvechapa?
Ayo ndo manyepo ayo. Tikadai taiwana nguva yekumboti timbosecha vanhu ivo vanoti havadi mari yokunze, wese vana Mnangagwa, wese vana SV Moyo, wese ava muhoma dzavana maus dollars. Saka tinganyepera tikati zvitoro zvese izvi zvinongochaja neus dollars but zvaangoconveta into chii thelocal currency. Saka hazvichombobatsiri zvokuti tinoti tisina production toti hatichadi us dollar kana kuti taoda local currency. Local currency must be backed by production, it must have a source. Saka mari isina source isina rinongoribeta iri haibatsiri, ichatotisiya tiri worse off than before.